kune vanhu vagara vanongoita maproject akadaro ekungopikisa zvese zvinenge zvipikisa izvi zvinodiwa nevanhu. Pandakatomira izvozvi panapa nditori netsamba yakanyorwa neimorganization ine dzimba dzakawanda yakatonzi request for prepaid water meters and portfolio yavo ine more than 200 properties spread across the city. Yes. Saka ava vanouya nenyunyuto dzavo tagara tinodzitarisira nyunyuto kuvanhu vakadaro nokuti havana chakanaka kazhinji chavanoona chinoitwa neguta.
Ko ivo vari kuti munenge musina kunyatsotaura nevagari nezvenyaya iyi ichokwadi here?
Kutaura nevagari takataura. Chiripo ndechekuti ava varume nevakadzi ava chero mukaita zvakaita sei ravo basa nderekupikisa.